Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu, ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirana kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pedzo.
Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vaine mhosva yokubata chibharo vana vadiki vapiwe mitengo yakaomarara.
Ngatiripotei nyaya idzi kumapurisa, nyaya idzi ngadzoende kumatare, dzitongwe kumatare, munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanosvitsa kudare redzimhosva chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti nyika yose inofanirwa kubatana mukuchengetedza kodzero dzevana nhasi kwete mangwana. Mashoko awa akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti kodzero dzevana dzinofanirwa kuchengetedzwa zvakasimba. Mashoko avaChiwenga anouya panguva iyo nyika ichinetseka nenyaya yevana vari kuroreswa vasati vabva zero, uye vana vazhinji vane makore mapfumbamwe vava kuitiswa nhumbu nevana. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti ongororo yavo inoratidza kuti vana vazhinji vanobatwa chibharo nehama dzavo, izvo zvinokonzera kuti hama dzitaurirane pachadzo kugadzirisa nyaya dzakadai vasingamhangari kumapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti kuroreswa kwevana vasati vabva zero nekubatwa kwavo chibharo kunovanzwa nehama idzo vanoti dzinobatsira vanhu vapara mhosva idzi kuti dzisataurwa pachena.
Tiona zvikare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bell munguva yapfuura.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu, ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirana kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda, nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare ekumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court, ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya kuwanda chii chamuri kuona vamhlanga
chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzivharidzira kana kutizoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva ngatiripotei nyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzo okurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira vanhu like for example ndingangopa muenzaniso wekuti dzimwe nguva munhu anenge achitsvaga kuda kutsvaga upfumi oendawo maybe kuna munhu anenge achiti ini ndinokwanisa kukuwanisa upfumi asi zvaunofanira kuita iwe unofanira kuita sei unofanira kutsvaga mwana mucheche kana mudiki waunoita naye zvepabonde saka tiuti hokoyo I think izvozvizvi mutemo watotarisana nemi zvakanyanya saka panosungwa munhu anenge abata chibharo ngatitarisewo chakonzeresa kuti azosvika pakudaro tiedze even kupinza vese vanhu vari involved panyaya idzi vapinde panyaya vabatanidzirwe panyaya kana ari maybe akakurudzirwa kana nen'anga chaiyo kuti ita zvakati ngativabatanidze vanhu ndokuti chirwere ichi chipere
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rejustice for children vajohn mhlanga vari parunare kuharare nestudio 7 zvichakadaro gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vaudza blessing zulu westudio 7 kuti vanhu vanobatwa nemhosva yokubata vana chibharo vanofanirwa kutongerwa nguva refu mujeri vachiti hurumende inoedza kuchengetedza kodzero dzevana nemitemo yakawanda yakaita sechildren's act nechild justice act.
Pane zvinhu zvakawanda zvatagara tichiita. Tine inonzi case management system against any violence and also violation of my rights evana. It's a coordinating system inoenda all the way down kusvika kune anonzi CCWs anenge ari paward level vanenge vachifanira kutarisa kuona kuti pane any problem here pavachingangowira vana. Tine again inonzi child line
inoshanda sei mungatsanangura
inove system yekuti vanhu vanokwanisa kuripota any potential cases the abuse neviolation yema rights yevana ichi chirongwa chinozikanwa nyika yose but tinokurudzira vanhu vemunharaunda tinokurudzira zvakare through matraditional leaders kuti Zimbabwe idzidziswe kudzivirira any violations against the rights of children saka pane matanho akawanda department redu resocial development ndo zvarakamirira zvakare nezvimwe zvirongwa zvakasiyana zvinotarisa marights emavulnerable people but vane nyaya yechild protection iri one of the biggest things that they deal with in Zimbabwe saka tine maprograms akawanda zvikuru but ndataura kudaro tinongoona maproblems iye achiti even ikave one akave two kana kuti akave three that's three too many
sei muchidaro
hazvifaniri kuti zviitike izvozvo kuti mwana ane makore 8 kana kuti mwana ane makore 9 anobatwa chibharo achibva apiwa pamwiri imagine mwana iyeye achive mai at that age haatombozive kuti chii chiri kuitika saka zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana to fight against violation yemarights evana to fight against any violence ajenezi wana.
Nde hapi matana amuru kutora hapa?
Mitemo ili kuchinja. Tichita kuti vaya wanozubatwa ni mosa iyoyo. Kunyanya wanende wawe palevo ye adulthood. Wanofanira kupiwa mitemo yaka, amenofanira kupiwa mitongo yaka zimba zukuri. Tirikutarisa Our Children's Act. Tirikutarisa the Child Justice Act. All those acts ziriku itakuti mitongo ye wanu wanubatwa ni mosa ito ziti. Iwe mitongo ino itakuti wasazo zipama zakari. Saka pati ma programs waka wanda. But tinoda kuti nika yose ite come up kubatira kumisa au wari ku kwanzeleza ma programs yayo kuwa nalebi.
Avo vange vari gurukota resho mukati menyika vakazembe kazembe vari parunare kuHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti ikodzero dzechivharwa chese chese cheZimbabwe yekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwete kugariswa mujeri kwenguva yakareba sezviri kuitwa kumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala. Vaskala nezuro vakasvitsa chikumbiro chavo chechipfumbamwe chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mazuva zana nemakumi matanhatu adarika. Vamasiye vanoti zvikonzero zviri kupiwa nematare mukunyima vaskala mukana wokubisa mari yechibatiso hazvina maturo sezvo vaskala vane nhoroondo yokutevedzera mutemo pose pavanenge vasungwa.
Ya nyaya ya Job Scala inyaya inosirivisa kana chitakutasa mafambisiro anoita justice muZimbabwe. Nyaya yechibatiso chebel itse constitutional right kana tichitaura pachirungu, and iright yemunhu kuti apuwe bel kana achikodzera kuti pamusoro kana achikodzera tichitasa mutemo kana constitution kuti apuwe bel iyo. And magweta avaskala tinoona kuti pazvese zvari kutaura maarguments ari kutaura va munhu anofanira wachipuwa bill, but matare edzimhosva ari kungoramba achingoita kuti nyaya iyi irambe ichingopushwa kumberi tichiona kuti vasikana vasi kupuwa bill nhasi.
Zvikonzero zvinogona kuita kuti munhu anyimwe mukana wekubisa mari yezvibatiso zvakaita sezvipi, uye munoona sekuti kurambiwa kuri kuitwa vasikala uku kunoenderana nomutemo here?
Zvikonzero zvinoisa kuti munhu anyimwe bell zvinowanikwa mutemo unonzi Criminal Procedure and Evidence Act. And chimwe chacho chinowanzotaraswa chinhu chokuti uyu munhu uyu akapuwa bell anokwanisa here kuzodzoka futi kuzomira pamatare edzimhosva. Uyezve vanotarisa futi kuti munhu uyu anokwanisa here kuzointerfere nemawitnesses anenge achidedzwa nevachichisi. And tichitarisa kuti vaJob Scala munhu asungwa almost 6-7 times achibatwa asina mhosva. History yavo inotaridza kuti munhu anotevedza mutemo, munhu anoona kuti nyaya dzavo dzatongwa kusvika kwokupedzisira. And uyezve kana tichitarisa mawitnesses ari kutaurwa munyaya idzi, kunyanyanya mawitness aripo mawitness anoinvolva mapurisa, of which zvinongova kuzoita yatingati rather impossible kana kuti difficult kuti vanzi vanointerfere nemawitnesses akadaro. Saka magweta ataura zvese izvozvo, but matare dzimhosva ari kungova achingodinaya bell zvisina tsarukano.
Chii chingaitwa pavamasiye? Pane rimwe zano here, pane imwe nzira ingatorwa here vasikala vapane vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso? Pane chimwe chingaitwa?
Ya, zviri kuita magweta naivo vasikala zvokuramba vachidzokera kumatare dzimhosva ikokoko vachinoapplya bell, zvinhu ndo zvinofanira kunge zvichiitika, because havafanira kuneta kuita maapplications avo iyayo. Nokuti tichiona zvekare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bell munguva yapfuura, zvinhu zvinokwanisa kuti vasikalo zvekare vadzokere futi kumatare vachiti aiwa nyaya iyi yatikurabirwa bell ndo yapuwawo bell vamwe munguva pfupi yapfuura izvi zvinoitisa pachirungu kuti vanzi vane anonzi machanged circumstances panyaya yavo yebell saka ndinoona kuti kuda pavachadzoka zvekare musi Friday apa application yavo inenge ichitotaura pamusoro peiyayo atingati machanged circumstances akaitisa kuti rimwe dare ripe vamwe vekunyatsimwe navacotfristole bell zvinoitisa kuti ivo vasikalo zvekare vakwanisewo vachipuwa bell under the same conditions
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf vamike bima vanoyambira nhengo dzebato ravo kuti vambomira kufamba vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kusvika zvinhu zvose zvagadziriswa mubato iri ukuwo zanu pf iri kupa vatsigiri vayo vechidiki minda yekurima nzimbe kuti vagovhotera bato iri musarudzo dzegore rinouya vechidiki vanonzi vari kupiwa mahekta magumi pamunhu munewzimbabwe.com European Union inonzi yapa Zimbabwe Electoral Commission madhora ekuamerica anoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe US 5.9 million kuti mari iyi ibetsere mukuronga mafambisirwo achaitwa sarudzo dzegore rinouya Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vachaudza veruzhinji mamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address panguva imwe yavanenge vachiparura muzinda mutsva weparamende kuMount Hampden yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Zimbabwe munotaurwa kuti ndikai mune demokirasi uyezve kodzero dzevanhu dzobatwa zvakafanana pari tinotinetsa pari rezimbabwe tinogara tichihwa pachikambeni vanezanu pf each and every time vachitaura kuti vision 2030 tinozosvika tadai tadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either mamdc yamonzora kana tripc kana api opposition hapana patomahwa achikambena paredio zimbabwe saka hatizivi kuti redio zimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezanu pf mutibvunzire kuna ana mugwadi ndo vanogara vachitaura zvinhu izvozvo ichi ndezve taimu kuti redio zimbabwe ndeye munhu wese but hatimbohwi mapozition party achikambena ipapo sei
ndoda kungokurakidza chete kuti mugwadi wenyu wamunenge muchiita basa rekubvunza kuti violence yakamena sei muzimbabwe aita kuti zanu pf aite zvevioelence muri kunzwa mashoko aka tinokumbira kuti mumise pamhepo mubvunze zvaari kutaura izvo ndosaka taisa proof nekuti taneta kusvira muchitibvunzira nyaya yamugwadi achitaura nhema dzake izvo zvaari kutaura izvo zvinorevei kuvana venyika kutiretina kuti tisaya kumusha kwedu kuya kuno kusouth africa ndikuda but inyaya yezanu pf yakatiunza kuno handiti right now ikozvo zvinokanza kusosadzoka kuno nekuti unosapota opposition party idemokirasi idzo utaura tanzi musangano wedu unokurudzira dhemokirasi vanhu ava vanoita basa rekuparidza dhemokirasi pamhepo asi kusereka vachiita basa rekuponda vanhu zanu pf ese hall kubva kuna purezidendi kusvika kune mucheche wezanu pf zvakafanana saka pirizi vanhu vestudio 7 mbomirai kutibvunzira mugwadi nenyaya dzeviolence nekuti zvakafanana nekusabvunza nekuti mune muchotiiriteta mumwoyo medu mutirwadzisa
ndiripo panyaya yokuda kunzwa neuyo anozviti mwonzora uyo douglas kuti chigaro chaanoti ndiye mukuru mukuru wemaopposition party wose wakachivhoterwa kana kuti wakachipiwa nevanhu vezanu pf nekuti ndangozozwawo kwakuzi handisi mukuru mukuru wemaopposition party ese magadzirwo akachiitwa tinasi kutomazwisisa kuti akambomira sei sei chaizvo chaizvo asi tinoti panyaya dze Ufumi wake wakapuwa kuzanipefu unosangani sila zimota na mapurazi haa hii paharu nuti zake zaita ni wano mutsigira wazi wawazi nyaso kondi wawari kuendi sikuwa naika kuna kuru kuendi wawari papaji tendiri wawari kutendirira
kwaswa kwaswa wana mkuma junga wana mkuma tanunuka wandi mtaye wafamba inarubasa mwafambi ya mtu kana kaya wazakana mfundu wangu uombi kutupanya ya mtu ni nana ni wakuruwe zanibiyo visa tutawea za kunjikisa kuti kwa mtu kunzi mtu naka piwa munda prazi akari piwa kupi nani uye zirae mbushandisi kwa nani angari mshandisi ashandisa prazi kwa iya ashandisa kwa ari kupi akari wakazo wani kasei zira watu munda ule ndikiri mwaka mnika kakana zili 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 mwaka mnika kakale ndika kakana zakada kana zili mwole ndi mnika umumu panuani kama mzira juu na prazi hiziro paka mbele paji shandi sikuwa nani diana kama vizuri papa paji zoya mzungu uweze aga papa juu aga sikuwa kupi sikuwa tika wakuru mwenye waka wanenge wani wa prazi aga wanda vuta harika njishi ya ni mwine kutita mshandi shandi sasa tati ya kandu sasa luta
inini na analisi landa kuona na mareporting ya mwenye maakuita anuita sokuti mwenye maakuelekera ku Pato riku tonga muna mzimbabu. And it seems munupa more chance ku pato riku tonga kana tikati kuna mbadi chayeku chayeku munupa kusika hata ura usika apeta. Atika tora umiwaronzi usala sisi ziwa kana utifadzai maheri. Ai, nungwani teore 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 matu chinja magwinda unimu topichi. Asini mazviyando ita kubakari maamuri wani wano asini kwa wakari rekera mkuma wande munu wando ziwa kubatili wa diki matidi mission uko wali munu wano wati government gazette and so forth saka ndukumbira kuti ripote onyaya maka muri unbiased muri unbiased but it seems is no use njiza uenda kupatori kutonga chaizo unuona kuti panongoti paka kuti taure taure we CCC watokato akaenda kuna mbadi unapua airtime kusika ane taure muzuzima please katilisa ipapa unless kena mbaka zoonzi chinja ima itilo Rachel to chinja thank you
izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera sezviri kutaurwa noumwe mutereri watanzwa iko zvino tumirai manzwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopomera mhosva hurumende yeTurkey richiti iri kudzinga kubva munyika iyi vapoteri vanobva kuAfghanistan kusanganisa vazhinji vari munjodzi. Sangano reEast African Community raendesa mberi musangano wanga uchifanirwa kuitwa pamusoro pekurwisana kwevapanduki nehurumende yeDemocratic Republic of Congo zvichinzi pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinoda kumbogadziriswa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutambo weFIFA World Cup wakatambwa nezuro muKatar, chikwata chenhabvu cheAmerica nezuro chakaita mangange 1-1 nechikwata chekuWales. America ndiyo yakatanga kunwisa asi Wales ikadzora chibodzwa ichi muchikamu chechipiri chemutambo uyu. Anofarira zvemutambo Brian Msekiwa anoti chikwata cheAmerica chakaratidza ruzivo rukuru zvikuru sei sezvo chikwata ichi chichiratidza kuva nevatambi vechidiki kupfuura vamwe zvimwe zvikwata zviri kumutambo uyu.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuKatar. Aya ndiyo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai ne Voice of America mumemberero zvemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Ngatichiendai kuna Brian Msekiwa atitaurire pamusoro pemutambo wakaitwa nezuro pakati peWales neUnited States.
Zvandaona pamutambo uyu, mutambo wanga uri what we call an open game, whereby both teams vanga vachiexpress themselves what they can do. Ndaitosvikira America because ine ma players are very young. I think ndio ine the second youngest team tournament in this. Saka chikuti vamwe vachakwanisa kusadzakazotamba mosha nenyaya yeexperience, but it looks like vapana vacho vanga vari ready for the task. Saka I would say first half it was evenly balanced. First half yakati belonga to the Americans, then second half to the Wales. But mutambo so far vanongatoti game racho rakashonakidza nenyaya yekuti it was an open game than my games zvatamba.
Kana makatarisa matambiro avaita, munoona sekuti vachakwanisa kuenderera mberi here vachikunda?
Yes, vachakwanisa kuenderera mberi sezvandiri kuona. Kunyange hazvo ndisina kufara nedraw yavo yavaitai, zvinoreva kuti vanenge vazviomesera pachi zvavo. Saka they have to win the next game kuti vave nemachance ekuprogress. Saka so far mugrupu mavo hapana vanigati is a clear winner. It's just an open group, but ndinoona unge mamwe masurprises anga achibuda mobhoza ndambofunga kuti Wales ingange ichitamba like that. Saka we'll see.
Kana makatarisawo kuchikwata cheWales, chii chamaona chakufadzai uyezve pane zvavaita here zvamunoshora?
Chakundifadza ndechangoti havana kuvhunduka nestage, the stage fight haina kuvavhundutsa, number one. Number two, pane mutambo anonzi Gareth Bale, ndo first world yake cup yake kutamba, tournament yake kutamba. Munhu azomeka a difference mumatambiro ake because ndiye akonzera penalty. Akakwanisa kuikonvesa again penalty ya. Saka ndeva kuti experience wake waasenza muthat group.
America ichatamba nechikwata chipi kubva pano?
Yeah, ichatamba ne it's going to be a big game. Ichatamba ne England muzuva 25 November. It's going to be 2 p.m. mastart kuno kuAmerica. Yeah, it's going to be a huge game between the Americans and the British. But ndikona England ichiwina zvayo pamutambo wacho because vari very strong, vari very strong patournament ino ivanhu England.
Pane mimwe mitambo here yamatimaona yamungada kutiudza nezvayo muchidimbu?
Ndaona mitambo yese zvayo. Mutambo weNetherlands neSenegal ndaona. Handina hangu kufara neresult yazoitika pakuti ndatisukosapotowo team yekuAfrica kuti ndaida kuti iwine, but it looks like varombo rakashata mumadhaiminetsi vobva vakundwa 2-0. Ndaona also mutambo weEngland neEngland. England ndikuona kunge is also going to be up there.
Anofarira zvemitambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vane mhosva yekubata chibharo vana vadiki vapiwe mitongo yakaomarara. mumiriri wezengeza West mudare reparamende va Jobs Kala vanosvitsa kudare Redsmosha chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Hwande ndichikusiya.